chinyorwa wa iti chinyorwa chino produce ne America nguwa ino every year and chino taura pamsoro pe kodzero adzevano munyika dzakasiyana siyana and mu Zimbabwe upo tikuona kuti kodzero dzevano sezvo kutaura muchinyorwa izvi ndikuramba dzichikorwa pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa imomomo maererano nekubatwa kwevanhu vatingati kusimasivhu nemapolitical rights nemamwewo atingati marights anowanikwa musociety akaita semarights evakadzi nemarights evana.
Zvamira zvakadai tichiona kuti Zimbabwe igaro ziva kuti inogara ichichema kuti iri kuda kubvisirwa zvirango pane zvingabuda here tichiona zvinyorwa zvakadai zvichibuda panguva ino?
Handioni senge pane chingabude kana hurumende yeZimbabwe yakasatora chinyorwa ichi nezvimwe zvinyorwa futi zvekumasure seriously nekuti zvinyorwa izvi zviri kunyatsokubudisa kuti nyaya yatingati yematongerwo anoitwa kimamarights evanhu haasi kunyatsokubatwa nemastandards anzi anoexpectwa munyika inonzi democracy. Tinoona kuti nyaya dzokurohwa kwevanhu nokuti vari kubuda pachena vachitaura mafungiro avo dziri kuwanda tiona futi zvekare kuti mugwaro iri mabuda futi nyaya yekuti iye hurumende kupfurikidza mapurisa iri kupesekuta zvekare vatori venhau anonzi majournalist izvo zvinova zviri zvinhu zvinova zvisingafaniri kuti zvichiitika munyika inonzi ino ine bumburi remutemo.
Tichiona kuti nyika zvakare yakatarisana nesarudzo munguva inotevera iro gore rino pane zvakataurwa here pamusoro pekubatwa kwevanhu panguva yesarudzo?
Gwaro iri rakataura richiona mabatirwo akaita vanhu gore rapfuura panyaya yesarudzo remabielections and yakataura nyaya dzakaitika kugokwe dzepolitical violence and yakataura zvekare nyaya dzanamuoneni nyuve kurohwa kwakaitwa nokuurawa kwakaitwa kukweko and igwaro riri kufungidzira kuti kana violence yakadai so yaitika mugore rapfuura iri gore rino iri zvinobva zviri zvinhu zvichave zvichionekwa zvekare saka izvi zvinhu zvakadai so zvinenge zvichibuda mugwaro rinonzi riri kuona mafambisirwo ari kuitwawo nyaya dzekodzero muZimbabwe zvinhu zvisinganyatsokubuditsa picha yakanaka muhurumende nemabatirwo aikuita vanhu vayo nebumbiro remutemo.
Dai hurumende yakateerera pari zvino yambiro yenyu yanga iri yekuti chii segweta rinoona pamusoro penyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu?
Zimbabwe yaiteerera hatingati zvino zvinyorwa zvinenge zvichibudawo kune dzimwe nyika kunyanyanyanya mahuman rights report aya zvinhu zvokuti mitemo waifa wangu uchigadziriswa kuti vaite yatingati pachirungu cable zvinhu zvakadai so nekuti tinoziva kuti iko zvino tine bumbiro remutemo ratinaro rine amwe maprovisions atingati contrary kune imwe mitemo iri muZimbabwe inoita kuti vanhu vasaenjoye marights avo zvakanyanyanyanya and zvekare tikuona kuti hurumende yeZimbabwe iyi yakadzama mutemo yakawanda sere kupfurikidza iyo iri ku infringe on marights ema NGOs and nyaya yepatriotic bill iri kungotaurwa kuti ichave ichimbunyikidza zvekare yatingati marights evanhu zvinhu zvokuti izvinhu zvakadaro zvingave zvisingaitiwi panguva inoi Zimbabwe yanga ichitevedzerawo zvimwe zvichitaura dzimwe nyika uyezve nyaya dzemasanctions dzamataura dzingave dziri dzinhu zvokuti pari zvino vangadai vachitotaurawo zvinhu zviri progressive vachiti takabva apa tichienda apa pari zvinoita senge iye hurumende yacho iri kuita ichiwedzera kutyira kwekodzero zvinova zviri zvinhu zvinodzosera zvinhu masure.